mi muziga vanu Mwana wenyu nine jijemo Wamuri Jehova mwari baba Makati kuwa kuzi kwangu Makati hondo indeyu Makati changu ini kunyengetera Chimweleze ndo zira imi mwari fight my peto
Holy Ghost arise up
Rise up
fight my peto
Holy Ghost arise up Holy Ghost, rise up and fight my battle.
Fight my battle, fight my battle.
Holy Ghost, rise up and fight my battle.
Fight my battle, fight my battle.
Holy Ghost, rise up and fight my battle.
Nirwele hondo zangu, fight my battle.
Holy Ghost, rise up and fight my battle.
Nirwele o, fight my battle.
Holy Ghost, rise up and fight my battle.
Mpungwa zangu muzere kuchika. Zvizhinji zvando shumira kuma Dirinde gandi ndambokunda Mamwe mapere tinawo mumba Meso angu ini aone Meso enyu imi apote Zvenyikanga zvisandore Zvenyikanga zvisandore Makati kurwa hakuzi kwangu Baba hondoinde Makati kurwa hakuzi kwangu Ishe hondoinde
Gana na wajat
Mambo ndajema, kubaza kwenduku wanovenga. Mambo ndajema,